Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu chikunguru 7, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vakawanda vanotadza kubayiwa nhomba yeCovid-19 yekutanga pachipatara cheparirenyatwa zvichitevera kuwandisa kwavaita. Vanhu vakawanda vaswera vari mukati meguta reBulawayo vachiita zvavanogara vachiita mazuva ose zvisinei nekuti hurumende yakadzora matanho akasimba ekudzivirira kupararira kwechirwere cheCovid-19. Chizvarwa chekuZimbabwe vatafadzwa chikoto vanosarudzwa kuve mutevedzeri wameya wekanzuru yedhorobha reKobe kuBritain. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Veruzhinji varikurudzira hurumende kuti ione kuti nhomba yeCovid-19 yawanikwa zviri nyore muzvipatara zvose zveveruzhinji. Kurudziro iyi yaitwa sezvo zvipatara zvishoma zvemuHarare zviri kubaya nhomba iyi zviri kuwandirwa nevanhu. Rutendo Mawere anotipanya inotevera.
Mazana nemazana evanhu vanga vakaungana nhasi paparirenyatwa hospital vachida kubayiwa nhomba yekutanga, asi zvazvina kuitika sezvo chipatara ichi chichikwanisa kubaya nhomba vanhu mazana mashanu chete pazuva. Nekuda kwehuwandu hwevanhu varikuda kubayiwa nhomba, chipatara cheparirenyatwa chava kuti vanhu vatange vanyoresa vozopiwa zuva rekuzobayiwa. Vanhu vanga vachinyoresa nhasi vapiwa musi wechipiri kuti vazobayiwa nhomba yekutanga. Mumwe mudzimai angoda kuzikanwa nekuti chiera wekuWarren Park ati asvika na 5 dzemangwanani akawana namba 108 yekumira mumutsetse. Amai ava vati kumaklinika ekanzura ari kunzvimbo kwavo hakuna nhomba yekutanga.
Vanhu vakawanda nokutoti papa avarimukuona laini ndorambopuwa makadzi iro rimwe iro ha. Vamwe vatombonzichimbomirai vashota makadzi vamboona kuti vanosvika pata. Hakuna. Takatobvunza tikatombomirira tatoona kuti ndiyo nguva iri kufamba.
Mumwe mudzimai amai Angela Matanda vati vasvika paparirenyatwa kumafoo mangwanani vachibva kumusha wechitungwiza. Vati hurumende inofanira kuisa nhomba yekutanga kumaklinika ose ari munyika.
Senengari uye rakawanda iso maclinics ese then vanhu toenda tonobayirwa kupi kumaclinics edu tisaungane sezvo hapana kana social distance tete muruzoona hapana kana social distance hapana tatobva kudzimba pamwe tatotora covid yacho pano. Nokuti hapana social distance, hapana kana hatina masanitizer, hatina chicha, tirungobatana ipapa nawo. Munhu like you achaise kufamba. Like you yanga yafamba ka, vanhu vakaiva vaenda tadispersa vamwe vasarawo vashoma.
Valoid Chiro, avo vabva kuMount Pleasant, vatiwo vangi vatenderera maclinic akawanda vachida kubayiwa nhomba yekutanga, vakati vaziviswa kuti parirenyatwa nekusalimu gabe ndiko chete kwanga kuchibayiwa nhomba yekutanga.
Kanzi vachikwanisa kuisa mushonga yacho maclinic akati wandei. Kozi maclinic mazhinji esakuna kana
mutauriri weparirenyatwa vaLinus Dire vaudza Studio 7 kuti nekuda kwekuti vanhu vakawandisa vari kuda kubayiwa nhomba, chipatara ichi chava kutanga chanyoresa vanhu vopiwa mazuva ekuuya.
Manhamba atiri kuwana evanhu vari kuuya pavaccination pazuva vakawandisa, saka takapedzisira taona kuti zviri nani kuti tiite kasystem kekuti manaja vanhu vari kuuya pano. Ndokubva tati isusu tinoziva kuti pazuva pafirst dose tinowanzoita 500 mavaccinations, saka pazuva ipapo tinotora 500 toti vamwe vatoina vauya 500 totovabhuka mangwana tichimboenda takadaro kuitira kuti vanhu varege kunyanya kuungana pano pachipatara uye zvakawanda uye zvakanyanya kuti vanhu vese vazive kuti musi wakati chaiwo chaiwo ndiwo wandiri kuuya kuzovaccinatwa vari kuramba vachingoedza. mazuva akawanda. Saka tiri kuona system iyo iri kushanda zvakanaka chaizvo.
Vadhire vati chipatara chavo chinokwanisa kubaya vanhu vanosvika mazana mashanu. Asi vatiwo pazuva panogona kunyoresa vanhu vanosvika churu chimwe chete vachipiwa mazuva ekuuya.
Vanouya kuzobhuka kazhinji kachona tinoona vanhu vanosvika kana 1000 vatinobhuka mazuva anotevera.
VaNST Gwindi avo vanga vari muraini rekunyoresa vaudza Studio 7 kuti vanga vauya vane tarisiro yekubayiwa asi nekuda kwehuwandu hwevanhu vakundikana.
Tina kuziva kuti tinotanga tanyoresa tozobayiwa tozobhuka tobhuka tozoziva kuti tibayiwa. Ndatongofunga ndikuyachi straight tinobayiwa vaccine yacho.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo tatadza kubata mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri pamwe nemutevedzeri wegurukota rezveutano vaJohn Mangwiro. Asi hurumende yakazivisa nezuro kuti iri kutarisira kutambira nhomba mamiriyoni maviri mangwana kubva kuChina. Hurumende yakazivisawo nezuro kuti vanhu makumi maviri nevasere vakafa nechirwere checovid-19 uye vanhu chiuru chimwe chete nemazana mapfumbamwe nemakumi mana nevapfumbamwe vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Vanhu vafa nechirwere ichi munyika yose vava chiuru nemazana mapfumbamwe nemakumi matatu nevapfumbamwe. Hurumende inoti vanhu vabayiwa nhomba yekutanga kusvika nezuro vakanga vava zviuru mazana masere nezvinomwe nemazana matanhatu nemakumi matatu nevatatu 807,633 uye vakabayiwa nhomba yepiri vava zviuru mazana mashanu nemakumi manomwe nezvina nemazana mapfumbamwe nemakumi matatu nevana 574,934. Huwandu hunotarisirwa kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi. Hurumende inoti neurongwa hwekubaya vanhu nhomba yecovid-19 vanosvika mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana zvevanhu vari munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Vanhu vakawanda vaswera vari mukati meguta reBulawayo vachiita zvavanogara vachiita mazuva ose zvisinei nekuti hurumende yakati yave kudzora matanho akasimba ekuedza kudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19 icho chiri kuramba chichitekeshera nenyika. Kudzanai Musengi anotipanyaya inotevera.
Ongororo yaitwa neStudio 7 yaratidza kuti pamigwagwa inopinda nekubuda mudhorobha pange paine mapurisa asi anga asingamise kana kubvunzurudza vemakombi nedzimotokari kuti vari kuenda kupi. Vanorarama nekutengesa uye kuchinja mari mumigwagwa pamwe nevamwe veruzhinji vange vari mudhorobha semazuva ose. Kurukota rezvekufambiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakazivisa nezuro kuti kunze kwezviga zviripo iko zvino zvinosanganisira kuti mabhizimisi avhure nenguva dza8 mangwanani achivharwa na3 masikati uye kuti hapana mabhazi anofanirwa kufamba kubva kune rimwe guta kana dhorobha achienda kumwe. Hurumende yave kudzora mamwe matanho akasimba ekurwisa chirwere checovid-19. Asi amai Mutsvangwa havana kutsanangura zvizere kuti matanho aya ndeapi. Pakuvharwa kwakaita nyika pekutanga, hurumende yakatora matanho akasiyana-siyana kusanganisira kuti veruzhinji vave nematsamba ekufambisa. Mumwe mutyairi wemakombi anoshanda zvisiri pamutemo uyo asina kuda kudomwa nezita kana kutaura pamhepo audza Studio 7 kuti haana kumbosangana nemapurisa mumugwagwa weKami Road maanoshandira kubvira paatanga basa mangwanani. Taedza kunzwa kubva kumutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti chii chiri kuitwa nemapurisa kuona kuti vanhu vateedzera mitemo yekudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19 asi nharembozha yavo yange isingadavirwe. Murongi wemabasa musangano reBulawayo Vendors and Traders Association amai Debra Mukasa audza Studio 7 kuti vanonzwisisa kukosha kwekuti hurumende itore matanho akasimba ekudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19 asi vati inofanirwa kuita izvi nenzira inoratidza kurongeka.
Hurumende ngaiite mapolicies awe vanotrusta zvakanaka achiudza vanhu pachine nguva kuti zvavanofanira kuve nazvo ndezvipi kuitira kuti zvisakanganise misoro yevanhu nekuti vanhu vari bhizi kushandira mhuri. Tiri kungokumbira hurumende kuti ngaiite one program at a time.
Mumwe anorarama nekutengesa pamusika unozivikanwa kunzi Fire Street Market uyo angozvidoma nezita rekuti Stole ati maonero ake ndeyekuti kuwedzera mamwe matanho akasimba pane aripo kunoomesera veruzhinji avo vari kurarama nekuzvishandira pachavo vega.
Isusu paidwa matsamba zvinhu zvokuti taingoitawo zvokungorongotsanzirisa sevanhu vangachida kurarama nditi, asi zvine zvakatototoumi kutozama kuti toita sei. Zvive zvakutotiremera zvakanyasa nekuti kuna munhu anotaura nguva kungozvigarira kudzimba uko ofunga kuti agambondotsvagawo chikafu kutaun. Zvino kana panzi paudiwa tsamba iye asi kuchanda kuhurumende kana kuita sei. Isusu wacho kana tichitidzamo tizame upenyu hwedu tigone kurarama toita kuti toshanya vanotitengera hatiwani kanya munhu mumwe chete. Zvinhu zvatova very tricky kwatiri.
Zvichakadaro kubayiwa nhomba kwevanotengesa mumigwagwa kwapinda muzuva repiri nhasi mubulawayo vakawanda vachiratidza kufarira chirongwa ichi. Asi vasitole vati urongwa hwekubayiwa nhomba haufanirwe kunge huchimanikidzwa vanhu.
Vaccine it's your right kuti unokaariga ndicho zvakati zvakatizvaa ndo zvine chizete tichitarisira iyo kana chinzwa nemwoyo wako wakazvipira ndakuenda kundovhaksino uchidzivirira chirwere chiriko chacho mazuva necho chiri kunetsa wondovhaksinwa nekuda kwemwoyo wako wose. Asi izvo uzonzi unofanira kutoura zvinhu zvakatotokwanisa kushanda hai pakatomi. Asi tichangoita sematauro anenge achiita hurumende kuti tisina imwe option nekuti kwasi ngechirarama.
Asi mumwe mudzimai anoraramawo nekutengesa uyangozvidoma nezita rekuti amai Farai ati anoona zvakakosha kuti veruzhinji vabayiwe nhomba senzira yekudzivirira chirwere checovid-19.
Da kubayiwa ndiani yacho yakakura senze chimbotivo tikambopinda mudai ndombomhanya tonotsvaka mari kuti vana vadini vararame. Hakubayiwa tofanira kubayiwa nekuti sebasa ratinoita isusu rokutengesa tosangana nevanhu vakawanda tichidozvidzivirirawo nesu zvakanyanya. Tikakona kuzvidzivirira tokurumidza kufa tokona nokushanda kwacho. Asi mudai nacho akakura deva ndombo yangu pamaketi panobva akambotibaya.
Kanzuro yeguta revulawayo ichishanda nebazi rezveutano yakatora danho rekuti ibaye vanorarama nekutengesa vanosvika zviuru 10 nezvishanu mukati memazuva 10 kutanga nezuro. Vanhu vari kubayiwa nhomba munzvimbo dzakasiyana-siyana kusanganisira paCity Hall nekunomirira mabhazi ekumaruwa kuRenkini pamwe nemamwe makiriniki ekanzuru. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni 10 vanovesvika mu60 kubva muzana zvevanhu vari munyika. Ndakamirira Studio 7 mubulawayo ndini Kudzanai Musengi.
Vamwe vashandi vari kuchema-chema kuti vamwe varidzi vemakambani ezvarwa zvekuChina vari munyika vari kutyora kodzero dzavo vachivashandisa senhapwa, asi hurumende haina zvairi kuita kuvabatsira. Mumwe mushandi akakwara ari pabasa ari kuti haana kupiwa muripo wakakwana ndiva Colin Guvi vaishandira kambani inonzi Galaxy Plastics yemuHarare. Vanotsanangura zvakaitika
musi wa1 February makuseni na it was around past 9 taigadzira maplastic black sheeting. Saka ndakahukwa nebepa ndobva ndarohwa ruoko rwangu ndomaronda andakakuratidza yaya nemushini wachoni. Saka musi wachoni wandakuvara takaenda kusuburban hospital. Tasvika ikoko zvikasinzi panodiwa mari yekuti ndigadzire zvimwe zvacho zviguru zvinatsokusonwa nekuiswa simbi. Murungu akabva afonerwa namaneja wandakaenda naye akati adzoka izvinya ndikwanisa kuti ndizviite izvozvo. Saka tadzokera kukambani ndopakasvika achitipa $50. $50 iyoyo zvikasinzichindai unorapwa inokwana sejikao yose kuti uve unorapiwa ndomari chete andakapiwa iyoyo. Nobva tazinda kuparire nyati kwamangwana achoni papasina mari yetransport kana mari. Saka $50 iyoyo ndataisa mari yetransport ndotakashandisa kumishonga mapiritsi zvese nokunogadzirwa zvimwe zvachoni izvozvo. Tabva ipapo ndobva tadzoka kumba. Saka ndaidhireswa every day ndichibhadhara $5. Havana kumbenge wandipa mari yacho neyekubhadharwa yekubhadhara kunodhireswa every day. Pandakazoti ndiinde ikoko ndichida kuti andiwedzere mari angava kuti gadhi ake avhare gates.
Asi mukuru wekambani iyi Vajien Ha vaudza Studio 7 kuti vakabhadhara mari kuna vaguvi. Vatumira Studio 7 magwaro avanoti vakabhadhara mari inosvika madora mazana mana kuburikidza nerimwe sangano revashandi reZimbabwe Federation of Trade Unions kana kuti ZFTU musi wa14 kubvumbi. Asi vaguvi vanoti hapana mari nemusoro yavakawana.
Sandakazoenda kuunion. Naenda kuunion kwekuya vakatombonetsa. Ndopa wazo, tituti chumpa ili yavanoti gratuity ya. Numbu waka ukuleta mari yacho ni yese. Yese yaka yefa nakita $1,176. Asi, zivaka tora nevano union andizi. Nivaka bavaita wango budisa wano batuwa ita wabudisa $400. Asi pa $400, pa ponda kawana $166. Iyo weku ino ni watu nji nyepira wachikuwa buda $300. Vandazo wapu mzani chitiko, inini sei mchitiko wabuda mari ya kaita sei sayo yo. Vakatizo ni anuudo kutuongosina kuregista kuyunia ndosa katazo kubatisa mari ya kawanda sezozo.
Tabata o mnyori wesanga nure ZFTU wa Kenya Siamuyarira kutitinzwe divirao panyaya yekunetana kwevamwe vashandi munyika nevamwe vakuruve makambani anevaridzi vanobva kuChina.
Mangwana tirikuenda kunoton kune kambani inonzi Yifing inogadzira ma tiles nemakapu edaka ne plastic. Uko vashandi varikuoneswa chisakamboonekwa pasi rino chidyiswa sadza risina muriwo wakaiswa munyu kana mafuta bhati uchingori muriwo chete nemvura. Tirikuenda kune nemutevedzo wegurukota revashandi vamatuke neve kuZimbabwe Congress of Trade Unions vamoyo neni ndakamirira ZFTU nevanenge vakamirira vanomirira vashandirwi mai mukweva vekuMCOS. Tirikunozvionera tiri ipapo yatinoti inspection in loco. Tichange tine zvekare nengo dzeparamende.
Munyori mukuru werimwe sangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vatendawo kuti kodzero dzevashandi dziri kutyorwa nevakawanda.
Tine mareports akati wandei atinowana anobva kumakampani zakasiyana siyana muno muZimbabwe. Asi akanyanya iyo zvino anenge achibva kumakampanies vaya vanova kana kuti my employers erudzi rekuAsia.
Tinokwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo gurukota rezvashandi muzvinafundo Paul Mavhima vati vanga vari musangano nekudaro havana kukwanisa kupindura mibvunzo yatavatumira. Svondo rapera nemusi wechishanu kuburikidza nemashoko kuvatori venhau muzinda weChina muZimbabwe vakapomera ZCTU mhosva yekuda kukanganisa kudyidzana kweZimbabwe neChina nekwainoti kusvibisa zvizvarwa zveChina zvine makambani muZimbabwe. Asi ZCTU inoti zvekuti iri kuita gudzira mukanwa ndezvemugodzi matsuro. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Chikwata chezvipanga mazano muUnited Nations chikuyambira kuti mhirizhonga yemuSyria iyo yava nemakore gumi ichiitika inogona kunge isisaziviswe veruzhinji nemasangano enhau. Asi chokwadi chiripo ndechekuti kurwisana pamwe nekutambudzika kwemamiriyoni nemamiriyoni evanhu vemuSyria hakusati kwapera. Chikwata chevanhu vatatu vari mukomisheni yakazvimirira iri kuongorora zviri kuitika muSyria chapa gwaro racho reongororo kuUnited Nations Human Rights Council. Vakafanobata chigaro chemutungamiri wehurumende muHaiti vaClaude Joseph vari kukumbira veruzhinji kuti vagare murunyararo zvichitevera kuurayiwa neZiro Manheru kwemutungamiri wenyika iyi vaJovin Moise. VaJoseph vati chikwata chevanhu vasiri kuzivikanwa kuti ndivanani ndicho chakauraya mutungamiri wenyika ari kumba kwake kwete kuimba yehurumende iri muguta guru Port au Prince. Zvarwa chekuZimbabwe vatafadzwa chikoto avo vakasarudzwa kuva kanzura weTrabston mudhorobha reKobe kuBritain muna chivabvu gore rino vakasarudzwa zvakare kuva mutevedzeri wameya wekanzuru wedhorobha iri. Vachikoto avo vakakwikwidza musarudzo yemakanzuro vakamirira bato reLabour Party vanoti kudomwa kwavo pachigaro chepamusoro chakadai chinhu chinofadza zvikuru, zvikuruwo pachitariswa kwavanobva kuti vari munyika isiri yavo uye pachitariswawo nyaya yeganda chaiyo. Vanoti vanotenda zvikuru Musiki pamwe nevana veZimbabwe vari kuramba vachivatsigira mukusimukira kwavari kuita mubasa rekanzuru iri. Vachikoto vakaberekerwa kuZumba mudunhu reMashonaland East vave nemakore anodarika makumi maviri vari muBritain. Vanokurudzirawo vose vana veZimbabwe vari kunze kwenyika kuti vagarisane nekushanda pamwe chete nevavakidzani vavo munzvimbo dzavagere kana vachida kubudirira mune zvose zvavanenge vachiita. Ngatinzwe hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7 muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika.
Ichi ndichekutanga tinoda kutenda ndichitenda zvakare mhuri yeZimbabwe. Takandomwa kuti ndive mutevedzeri wameya weCobe Town Town Council. Zvavanoita kana mapedza sarudzo zvemakansela vanozoita panosangana makansela na leader welocal party nadeputy wake. Saka pane vakaiswawo mumazita avo kunzi tinoda kuti vamirire deputy mayor ndakawanikuka zita rangu riripo. Tinozoenda kune anoti blind vote after my nomination, ndo pandakabva ndazokundawo ipapo.
Makatambira sei kukunda iko kuti tiona kuti mamuchangobva kusarudzwa kwekanzura?
Zvikuru sawakatondera kwatinobva kuti uri munyika isiri yako uyezve uri munyika inenge ine mamwe mabariya tisingakanganwi kutaura even nyaya yeganda chaiyo chaiyo. Kune vamwe vanenge vachishandisa ganda sebariya, asi zvadaro wakunda kudaro unopembera nekuti zvinoikurudzirawo kunyanyanyanya vana vedu vari mumashure vari kutarisa vashoma kuti pane munhu watinoziva vachicherechedza paakabva. Chinonyanyo ndifadza ndechekuti pakubudirira mukusarudzwa ikoko zvinopo vechidiki zvikuru savanobva mubackground yakaita seyangu, ungave uri munhu mutema kana kuti ungave uri even wechirungu, asi uchibva kubackground dzinotarisirwa pasi kuti munhu wese kana munhu akaita seni asarudzwa kuti asvike muchinzvimbo chakadaro kuti chero munhu avekwaabva nezvaari anokwanisa kubudirirawo musarudzo yakadaro.
Totarisa irovo basa rekuve mutevedzeri wameya, iri basa rinotarisirwa kuti munge muchishanda nenzira ipi?
Zvechokwadi chaizvo ndezviri kuti iyi sarudzo ndangobva kuipunda, ndangobva kuipinda. Saka tine matraining mazhinji anenge achida kutotanga iko zvino izvi kuti ndizivewo kuti ndinotarisirwa kuita sei. Asi zvandinodziziva ndezvekuti pakaitika munharaunda yatigere mafunction anokonsera council maofficial function, vanotarisirawo kuona kuti meya aripo, vanotarisira kuona kuti deputy meya aripo. Takamiririra tauni yose, saka tinoofficiata pamaevents ose, zvingave kuti tiri kutambira mubiendi anenge achibva kune dzimwe nzvimbo angava ari maofficial. Tinotarisirwawo kuti tinge tiripo takamiririra dunhu redu sameya nadeputy meya.
Ibasa ramunenge muchitarisirwa kuita yatingati pachirungu full time here kana kuti munoramba muchiita zvamuri kuita kwamuri kushanda iye zvino muchizongoti pamawana nguva muchinoita yanyu majuti adeputy mayor?
Deputy mayor of post haisi full time, kunyange hazvo paine maengagements akati one day. I think tinokupa nguva yekuti urongeke mameeting nemaengagements anenge aripo. Asi ndichipindura mubvunzo wenyu, irinokutendera kuti urambe uchiita zvimwe zvaunoita uchikwanisa kuzoitawo basa iroro. Inini chinonyanya ndibatsira ndiri muupati wemabhizimusi muno munyika yandigere, saka handisi overly committed kubasa kwangu nenyaya yekuti tinde vashandi vakati kuti vanotishandira. Saka ndine nguva yakasununguka kuti ndinge ndichiita basa rangu rekanzuru ndichibatazve ndiri pane chigaro changu chekuita deputy mayor.
Shoko ramungasiyira vana veZimbabwe vari kunze kwenyika vanenge vachitarisirawo kuti vapinde kuteera tsoka dzenyu dzamafamba idzi, ndezvipi zvamungavasiyira?
Chandinoda kukurudzira vana veZimbabwe kwese kwatiri kumachimana kwenyika kwatiri kuti munzvimbo yatinenge tasvika tatambirwa tigare, tikwanise kugara zvakanaka nevavakidzani vedu tichitedzerawo mitemo.
Avo vanga vari chizvarwa chekuZimbabwe uye vari mutevedzeri wameya weCobe kuBritain vatafadzwa Chikoto vachitaura vari kuCobe kuBritain kwakare naJonga Kandemiri weStudio 7. Apo sangano rembatanidzwa wenyika dzekuchamembe kweAfrica reSouthern African Development Community kana kuti SADC richiri mubishi kutsvaga nzira dzekuunza kugadzikana muMozambique neDemocratic Republic of Congo, sangano iri rasangana nerimwe dambudziko zvakare rekusagadzikana kuEswatini. Shingirai Madondo anochipanyaya inotevera.
Kubva kutanga kwemwedzi wachiwabvu kusvika muvhiki rakapera, kuratidzira kwaiitwa nevagari kunyanyanyanya wechidiki wenyika iyi kwakatekeshera muEswatini. Vagari ava vari kuda kuti mutungamiri weEswatini Shemswati wechitatu vachinje mamiriro ezvematongerwo enyika, vachiti varege kutonga nedemo sezvavari kuita kwemakore anodarika makumi matatu. Gwaro raburitswa nesangano reAmnesty International kuchamembe kuAfrica nhasi rinoratidza kuti kune vanhu 21 vakapfurwa vakafa nemauto enyika iyi, uye vanhu 150 vari kurapwa muzvipatara mushure mekukuvara mumhirizhonga iri kuitika munyika iyi. Nyanzvi munyaya dzekodzero dzevanhu uye vari mukuru musangano rinoongorora kuremekedzwa kwekodzero dzevanhu kuchamembe kuAfrica raHuman Rights Watch vadeva Mavhinga vanoti mamiriro ezvinhu kuEswatini ari kuwedzera matambudziko ari kutemesa SADC musoro.
Vatungamiri veSADC Troika, makurukota eBotswana, ezvekunze Zimbabwe neSouth Africa vakaenda kuSwaziland kuEswatini musi wesvondo vachida kunoferefeta kuti dambudziko nderei riri kuitika muSwaziland, uyezve kuwana nzira yekupedza mvonga mupopoto yanga yasimuka ikoko yekutaridzira kwakanyanya kwanga kuchiitwa nevanhu, kuparadzwa kwemidziyo uyezve kupondwa kwevanhu. Asi dambudziko guru rakabva pakuti makurukota aya akaona akafanira kuda chigaro chaPrime Minister weMuSwaziland vaThemba Masuku nemamwe makurukota ehurumende, asi havana kuona vamwe vanopikisa, vamwe vakazvimiririra, vamwe vairatidzira nevamwe vane hama dzakapondwa kana kuti dzakapfurwa nemasoja.
VaMavhinga vati SADC inofanirwa kugadzirisa nyaya dzekutyorwa kukodzero dzevanhu munyika iyi.
Vanofanira kuti vaongorore nyaya yekuti vataura here nemunhu wese ane nhunda dzaainadzo kuti vasvike pamongo wenyaya, vataura here nevanhu vese vakaparadzirwa zvinhu, uyezve ndivo mapata anopikisa vemasangano akazvimiririra. Vese ivavo ngavanzwe zvichemo zvavo nerunziro yavo yekuti ndezvipi zvingaitwa kupedza dambudziko remuSwazi iri kutongwa namambo nechisimba kubva mugore ra1986.
Mudzidzisi wemutemo paKaporoni University College of Law and Professional Studies vaCharles Kungwengwe vaudza Studio 7 parunare kuti nyika zhinji dziri mudunhu reSADC dzine matambudziko akasiyana-siyana, izvo zvoita kuti dzitadze kuita muonera pamwe chuma chamuzvukuru panguva yematambudziko.
Chokutanga taimbotanga kutarisira South Africa neMozambique ndo dzakanyanya kubatana bhodha neSwaziland. South Africa semazira atoita iko zvino ine dambudziko rayo, nyaya dzazuma dziri kuitika idzi ine maproblems ayo kumba. Mozambique taitarisira zvakare nekuti huye futi ndokuna current chairperson weSADC vanyusi. Asi Mozambique iri kunetsawo, kune hondo, hakuna kumira zvakanaka, saka pano nedzi.
Asi gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muBotswana vale muhangwape avo vakanga vakatungamira chikwata chemakurukota matatu ayo akanga atumwa kunoongorora mamiriro ezvinhu kuEswatini svondo rakapera vanoti SADC inofanirwa kuimbwa nayo kuti inogadzirisa matambudziko ose ari kunetsa mudunhu iri.
SADC ine mapazi akatarisana nekuchengetedzwa kwerunyararo mudunhu redu, saka matambudziko atiri kusangana nawo ndeedu, uye zvizvarwa zvemuSADC zvakafanira kuva nechivimbo mugungano iri.
Sachigaro webazi reSADC Organ on Politics, Defense and Security Cooperation vaMukwetsi Masisi vakatuma makurukota anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika yekuZimbabwe, Botswana neSouth Africa kuti anoferefeta zviri kuitika muEswatini. Asi mugwaro raburitswa nesangano iri nhasi, vaMasisi vanoti makurukota aya anofanira kudzokera zvakare kunoongorora mamiriro ezvinhu kuEswatini sezvo asina kuita basa nemazvo nekuda kwekuti nguva yaive pfupi. Ndakamirira Studio 7 muGaborone, Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Chedu chelife talk na 8 PM tirutarisa zviri kuitwa nezvaro reZimbabwe zvekunze kwenyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Vanhu vakawanda vanotadza kubayiwa nhomba yeCovid-19 yekutanga pachipatara cheparirenyatwa zvichitevera kuwandisa kwavaita. Vanhu vakawanda vaswera vari mukati meguta reBulawayo vachiita zvavanogara vachiita mazuva ose, zvisinei nekuti hurumende yakadzora matanho akasimba eCovid-19 lockdown. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe, vatafadzwa Chikoto, vanosarudzwa kuva mutevedzeri wameya wekanzuru wedhorobha reKobe kuBritain. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.